ndinozwa vachiti takachibata kuti chii, takabata munanga kuti chii. Isi hatina zvekuti chii, tiri kuti nyika inei kuti iende mberi, tisu Zimbabwe yacho, tisu vanhu vacho, kukanya urangana. Hakuna unogona kurimona ari ega, panotoda vane tsotso, panotoda vanoshukudzira huni kuti shamba kodzi ibve, nyika iwane rugare. Tarisai muonera zvino. Over 5 million vanhu vemuZimbabwe vari kunze kwenyika. Vanhu vari kutiza nyika yavo ichipikirwa. Zvinorwadza kuti vanhu vanonotapwa, vanhu vachibatwa unapwa, vanhu vane nyika yakapfuma kudai, vanhu vane nyika ine upfumi hwakapuwa naMwari, vanhu vanodanana, vanhu vane rudo, vanhu vakadzidza, vanhu vane mwoyo murefu. Izvozvo ndizvo zvatoda kuti tigadzirise nyika yekwedu imbokwanisawo kudya rinopisa, tikwanisewo kumbodya tichiwana kuti taakumbo pukuta muromo wanonawo neuchi hwenyika ino. Ndozvatiri kuda chetezvo.
Iwo nyaya yedzviya masimudzai, uori uri kunyatsorwiswa here munyika umu? Vachamisa semaoni renyu, pangaitwa sei?
Masumuka mhepo yekuba yakutoita kunge shani. Zvarinoita zvokuti mari inoda kugutwa, ino vanhu vakaba vasingaguti kana kuita munhiki wayo mari, kana kutohanywa isu taane wadzira wokudya toga kana kudya toga. Zvinorwadza. Tarisai muone nyaya dzakaitika kunana Zeki uko, zvinonyadzisa kusemesa kuti unoona vanhu vachizama kuzvita vanhu vanoziva zvavanoita asi vachifira nyika zvinotyisa kudai.
Mungatsanangura ipapo?
Zero ndi zero kati negold mafia. Mari yanga ichinzi inopiwa yegoridhe inotyisa, nelithium inopiwa inotyisa, neplatinum inopiwa inotyisa, tine krom inodiwa izinotyisa. Toitawo mamwe matenda anenge achingoitwa imomo mumakambozuva kana pakambotaurwa paya paya pachitaurwa yecovid iyaya yakanga yanetsa yayana drugsgate. Mari iri kupiwa munyika muno inotyisa. Ndakambotaura navamugabe rimwe gore ndiri mukabhineti, vanga varimo maminista anozviziyana nevana munangazi vanozviziya, ndikati mari yenyika inode taingoichengeta zvakanaka taigona kuti ushandisa kuti tine tichingonyika takagara tichigona kufudzirwa mombe nevanobva kune dzimwe nyika, vamwe vachisuka ndiro, vamwe vachiita zvakawanda zvekushandirawo nyika kuti iite zvakanaka. Isuwo muno muZimbabwe zvizvarwa neupfumi hwatakapuwa naMwari takangogara nekuti takapuwa rifa renyika. Tine nhaka inonakidza yamusiya namusiya, asi hatigoni kuidya zvakanaka kana tisina kugadzirisa nyaya yekutungamirirwa kwenyika. Dzakabhiridha zipi yakaruza inoda kugadziriswa kuti tidzorere nyika pachimiro chinoonekwa muno muSadhaka. Saka zvakaitwa paSouth Africa chidzidzo kuti vanhu havapokani, vanhu vanounzana pamwe chete vounganidza pfungwa, voita chinhu chenyika yose, vobatanidzana. VaRamaphosa apa vakagona vapo hongu nezvimwe zvandinofungawirani nazvo zvinotendedzwa, asi apa wakuita chake hombaro tinozvitenda okaizvo nekuti pane chavakaitawo chinoratidza kuti chinhu chakanaka.
Ndepapi chaizvo pamunopesana navo?
Pandinopokana navo inyaya yakaya kushamwaridzana nehama dzangu dzekuti chero vaita chinhu icho kuti vanobata chibharo vanongoti yes 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 danda nayo chatai. Kubhinya hakusi kuroora, usengabera uchatendedzwi. Zvinhu zvose zvinoda kuti vanhu vange vachiwirirana nekuyanana kuti tinge tine wanano yakasimwa yakamira yenyika, nyika ichienda mberi.